Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, February 5th, 2020. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Marvelous Mplanga Nyahuye.
Tonight on the Diaspora Forum, we are talking about issues faced by Zimbabweans living outside the country.
And to join this discussion, please phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 millimeter frequency and on the 4930 and 15460 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
And you can find us on the internet. For English, go to www.voazimbabwe.com. For Shona, go to www.voashona.com. And for Ndebele, www.voandebele.com.
If you have just joined us this evening on the Diaspora Forum, we are looking at issues faced by Zimbabweans living in various nations.
And the Department of Education in South Africa has advised all public schools not to deny access to education to undocumented foreign children residing in South Africa. The department says it has embarked on a campaign to inform schools to enroll children even if they do not have documents.
This follows complaints by the Center for Child Law that children of immigrants with no permits or passports are being turned away from some schools, despite a High Court order stating that denying education to such children is unlawful. Thousands of children of Zimbabweans living in South Africa fall in this category.
And in Botswana, the government has turned down a request from about 60 Zimbabwean refugees who had requested to remain in the neighboring country or be repatriated to a third nation. The remaining refugees say they fear persecution should they return home, but Botswana says it has ceased to recognize them as refugees since it is considered safe to return to Zimbabwe.
In other news, in Harare, the ruling ZANU-PF party has suspended some members of the party's youth league, who claimed yesterday that three top Zimbabwean businessmen, some of them allegedly linked to the presidium, were said to be engaged in shady deals that are devastating the local economy.
The party suspended Youth League Deputy Secretary Louis Matutu and Political Commissar Godfrey Senengamo, together with Pupurai Togarepi, accusing them of violating the party's rules and regulations by making public statements denouncing Green Fuel Private Limited Director Billy Rottenberg, Kudata Gwirei of Sakunda Holdings, and Tafazwa Musarara, the chairperson of the Grain Millers Association of Zimbabwe, alleging bleeding the country's economy.
Lastly, but not least, in America, U.S. President Donald Trump delivered his State of the Nation address yesterday, in which he laid down his achievements following his election in 2016. His impeachment trial comes to an end today with what is widely expected to be the president's acquittal on charges of abuse of power and obstruction of justice of the Congress. So let's listen to what Mr. Trump said yesterday when he addressed Congress.
If we hadn't reversed the failed economic policies of the previous administration, the world would not now be witnessing this great economic success. Under the last administration, more than 10 million people were added to the food stamp rolls. Under my administration, 7 million Americans have come off food stamps and 10 million people have been lifted off of welfare. We are supporting the hopes of Cubans, Nicaraguans, and Venezuelans to restore democracy. The United States is leading a 59-nation diplomatic coalition against the socialist dictator of Venezuela, Nicolas Maduro. Maduro is an illegitimate ruler, a tyrant who brutalizes his people, but Maduro's grip on tyranny will be smashed and broken. Here this evening is a very brave man who carries with him the hopes, dreams, and aspirations of all Venezuelans. Joining us in the gallery is the true and legitimate president of Venezuela, Juan Guaido. Mr. President, please take this message back to your family. Thank you, Mr. President. Great honor. Thank you very much.
We were hearing the President of the United States, Donald Trump, addressing last night at his State of the Union address, Gibbs.
Yeah, look, I got to Omonga Meli. Donald Trump, I got to Kuluma Konangale Pela at the Congress. Kuluma Laba Congressman, Setulumbigo Akoka Tegile Wakulu, Umbigo Way State of the Nation address. Singeno Kulunya Njalo Uta Bakuna Manji. Utaba lolungu lokuthi kunakaleke kwele South Africa kungani kuyahlupha sibili sokukhanya ngazani abantwana abanengi bangani bayaxotshwa ezikolo ikakhulu abazali nxa bengela maphepha aqondileyo. So ke siyabona ukuthi ungazani kulohlupho olunye olumangalisayo khonangale. So ke umthethwandaba wethula isinqumo sokuthi hayi kukhanya ngazani kuyahlupha khona ukuthi abantwana bengayo esikolo akukho emthethweni. So nxa ukuthi abazali bangekho bangala maphepha aqondileyo kumele ukuthi abantwana bayesikolo. Kuzobuya kwele Botswana ke kukhanya ngazani uhulumente wakhona ngale uthi kasayamukeli ukuthi kube lezi phepheli ezivela kwale Zimbabwe. Kodwa-ke kulezi phepheli ezifika amajumi ayisithupha abezifuna ukuthi-ke ziye kwamanye amazwe kodwa ilizwe leBotswana ngani kalikuvumi khonokho. So sifuna ukuzwa ngani ukuthi lithini kodwa ngendaba lezi ikakhulu khonokho kwenzakala eBotswana lokwenzakala kwele South Africa khonokho kudiaspora forum kunjalo Marvelous.
Aiwa kuneawo vachangobva kupinda muchirongwa chedu tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu chediaspora forum apo nhasi tiri kutarisa isu zviri kuitika kunyika dzakasiyana-siyana kuzvizvarwa zvezimbabwe zviri munyika dzakadai seSouth Africa uko nhasi taona isu hurumende yemo Department of Education kana kuti bazi redzidzo richiti iro vana vanofanira kubvumidzwa kuenda kuzvikoro kunyangwe vasina magwaro akakwana kana aya atinoti mapepa kuti ivo mutemo wemo wakaturwa nedare ndewekuti vana vese vari muSouth Africa zvisina basa nekuti mwana ane gwaro rekugara imomo here kana kuti kwete anofanira kunge achibvumidzwa kuenda kuchikoro. Achitarisa zvakare kuBotswana taona isu hurumende yemo ichiti iyo kune vamwe vapoteri vanga varimo pari zvino vari kukumbira vari kudhukwe camp kuti vawanikwe vachiendeswa kune imwe nzvimbo kana kuti imwe nyika. Vari kuti ivo kwete vagara vanga vadzoserwe kuZimbabwe sezvo vari kuti vagarisa parefugee camp iyi uyezve vari kuti kuZimbabwe pari zvino zvinhu zvagadzikana. Tinoona zvakare kuChina pari zvino variko vagari veZimbabwe variko vari kuchema-chema nenyaya yecoronavirus. Saka kana muri kuChina pindai mutitaure ipopano. Vari kuBritain womopindawo muchitiudzawo nenyaya yeBrexit. Vari muno muAmerica pindaiwo mutaurewo kuti muri kuona sei nyaya yeimpeachment iri kuitika iyi uyezve nenyaya yeState of the Union yatakaona mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vachitura nezuro. Saka ndo zvimwe zvatichange tiri kukurukura ipo pano. Munoziva zvekuita kana muri kuda kupinda muchirongwa ibvai mawanikwa imi muchinyora nhamba dzenyu towanikwa tichikufonerai. Asi regai timbodzokera tinzwe zvanga zviri kuitika kuBotswana apo vamwe vanga vari muupoteri kunyika iyo yeBotswana vari kuchema-chema vachiti ivo dai Botswana yawanikwa ichivaendesa kune dzimwe nyika kwete kuti ivadzorere.
Kana ili voluntary handi vanhu vanofanira kuti vapiwe mukana kuti vavazvitaurire zvavo pachezvavo. Iyo government kana ine nhingi ine strategy yayo kuti yakuda kuti vanhu vese vadzosere unofanira kuisa deadline kana kuisa zuva kana makore asara kuti vanhu vanenge vari pano kuBotswana because this program aisi deportation, i program yevoluntary. So you cannot force people to go back home. Zinzi political system yekutungamira nyika isati yatsinja ichiri system 1 yaishandiswa namugabe kwangochinja zita chete kuti president aiswa ndeve zanu havanhingi kuti hapana chachinja.
Apo tiri kunzwa isu kubva kune zvimwe zvizvarwa zvezimbabwe zviri mubotswana zviri kuchema chema vachiti ivo havasi kufara nenyaya yekuti hurumende yemunyika uyu iri kuti vadzokere kumusha. Regai tinzwe kubva kune sangano rinorwira kodzero dzevanhu vadewa mavhinga vachitaura ivo kuti ichokwadi kuti kodzero dzeavo vari muupoteri kubotswana dzingange dziri kutyorwa sezvo sangano reUnited Nations richikokera kuti kana munhu aenda achino tsvaga upoteri anofanira kuchengetwa munyika iyoyo. Let's go to our tape 2 in Botswana.
Zviri kuitwa nenyika yeBotswana hazvisi pamutemo wenyika dzepasi rose kudzosera zvine chisimba zvizvarwa zveZimbabwe vari kutsvaka upoteri munyika yeBotswana vachitaura kuti vanotyira upenyu hwavo kana vakadzoserwa kuZimbabwe. Pasi pemitemo yeUnited Nations yevapoteri zvinonzi kana vanhu vachitiza vachitsvaka upoteri havafaniri kudzoserwa kunyika yavakatiza zvine chisimba. Kana hurumende yeBotswana ichinge yakundikana inofanira kuti ikumbire sangano reUnited Nations High Commissioner for Refugees kuti vabatsire vanhu vakwanise kuendeswa kune dzimwe nyika dzakachengeteka dzisiri kwavakatiza kuZimbabwe. Ndoo matanhano anofanira kuti atorwe neBotswana iwayo, kwete kumanikidza vana veZimbabwe vapotere vari muBotswana kuti vadzokere nechisimba kuZimbabwe.
Aiwa, apo tiri kunzwa isu kubva kuna vadewa mavhinga vanoshanda ivo nesangano rinorwira kodzero dzevanhu vachitaura ivo kuti zviri kuitwa muBotswana izvi hazvisi pamutemo. Saka munoziva zvekuita kuti kana muri kuda kupinda muchirongwa ibvai manyora nhamba dzenyu makaisa zvakare macode numbers enyu kuitira kuti tikufonerei. Tiri kuona pana Nope Hilton ari kuti tiri kukuonai live from Chilambongwe in Zambia border to DRC. Victor Mangura, I'm watching you live. I'm here in Pretoria. Fraser Cheeks, Nathan, NR, Muriwadi, Manisha Maripano, you are loud and clear. I'm watching you live from Intelligence Bureau in South Africa. Talent Hilary Chikwana, and Tripo, Panopa Cape Town. Adala We Gonye, Tavarkuta, we are watching you here in Cape Town. Adala We Gonye, this is marvelous. Thanks for standing and providing good news the Zimbabwe on the Zimbabwean community. God bless you. Namo Chiware arikuti I'm watching you from Botswana. Adala Vegonyeti varikuti coronavirus tirikuitya. Nekuti virus iri kunzi yatekeshera pasi rose asi yakatangira muChina. Trust Chipanga arikuti good evening team VOA Joburg. Well done. Keep it up. I'm watching you from Botswana. You are loud and clear. Tinotenda kana tiri loud and clear kwamuri ikoko. Linus arikuti I'm watching you from Cape Town. Itai Madondo anzi watching you live and clear. Ndiri kuno kubaira kuMozambique munava Matope. Saka please itai muchiwane kwa imi mchinyora namba zenyu makaisa makode namba zenyu muchitiudza kuti kwamuri ikoko kwamuri kushava kwakamira sei. Mungave muri kuBotswana, kuSouth Africa, kuChina, munomo America, kuEngland, kuNew Zealand nekwese kwese. Wani kwa imi muchinyora namba zenyu kuitira kuti tikufonerei Gibbs.
Yeah, lapha ke silompo umpo makhosi kosana uthi ya lami ngikhona khona apha Dube. Sebakhulike mpo lapho khona uMsunduzwa Ndlovu lo Jeff Maswanise bathi labo babukele khonapha. Kuzobukeka uThabisani Ncube uthi njani emsakazweni, siyaphila kakhulu lo Virginia Macebo laba sibingelela kakhulu. Kunjani Vichi lapho khona kona ngapho sifone nidladla uthi lami ngikhona. Thandazani Moyo uthi ngibukele lami ngikwele South Africa. Kuzobuya ke uthandazane Moyo la uthi kunjani baba Dube. Yeso ke lamhla ke udaba lwethu esingalo sikhuluma kakhulu ngokuthi konoko kwenzakala kwele South Africa. Sizokuthwa ke uhulumende kona ngale ube vimba abantwana ukuthi bangayi ezikolo, abantwana babantu abadabuka emazweni atshiyeneyo. Lapha sikhuluma la ngabantwana abadabuka kwele Zimbabwe abalabazali abangala maphepha aqondileyo. Kuzobuya lakhona ngale ke kwele Botswana. Sizwile ukuthi kuyahlupha lakho abantu abayiziphepheli abafisi ukuthi babiselwe kwele Zimbabwe, bafuna ukuthi bahanjiswe kwezinye indawo, indawo lezi ezikhulunywayo njengelizwe lakho abalifuna ukuthi bakuhambise khona ngale. Kodwa ke kukhanya ngazani ilizwe leBotswana lingani lidosela katshana lisithi abantu abavela kwele Zimbabwe libaboni njengabantu abafuna ukuthi babe yiziphepheli. Kuzobuya ke uGift Malusubeng uthi ngikhona lami khonapha babadube lo Patricia Spanda uthi ya sabona mfoka Dube uthi ngibukele ngisemzansi kunjani emzansi khona ngapho singazi ukuthi unjani thina siphilile sibili kakhulu marvelous
kune avo vachangobva kupinda muchirongwa tuda kunzwa kwamuri kuti kwamuri ikoko kwamuri kushava kwakamira sei asi ndiri kunzwa kuti nyakola wedu wekutanga rega itende kuna kola hello kola.
Hello, Murade.
Aiwa, tiri wadi. Tumisora nani uyezwe muri kupi?
Tiri mori Morris Marari.
Taurai tinsuko mkoma Morris. Maka di iko Mararo?
Marari, hii tukuta upa usikuwa ni kwa Maria Chaisu kutenga. Sengi ufunduru kwa waonesa wa numoto.
Saka muri kuita sei manji machinja iresha maa kujikakana utishuru kufamba sei.
Wachinji watu chinji wakutamba ni rice ni maspageti ndozi wakutamba na zinichingwa. Haupa usikuwa ni kwa ukawona marai ni wanikuwa ina wakutu ita ma 7 years.
Uruku tengeka ere ufu yu anjazi?
Usiku tengeka kwa 7 years ya chukutiwa ni kesi kumbenge yunungo chipi wapangu makoi ni kuzada umabata ni za utite mapepa uzada unotenga yes racha haa. Murinenge itofani nzara saka wachinji watu ngo manjira kuraisi kwa.
Hapa muri kuita mabasa api uyezve muri yakakura sei?
Muri 34.
Saka muri kuzvigona here pakurarama apa muri kuibata mabasa api?
Tunge toizve maguma guma mazano kada kumira chinhu chimwe chete unoraya muri nenzara saka unoizve kubasa kwanovaisenzwa kana waita mukana wokumboita kuti mwe timadhiri kutomwedzerwa mari ndokuti pamwe utombokunde. Pamira nechinhu chimwe chete hazvisi kufamba.
Saka dai maiwana mukana wokutaura nehurumende maiti chii?
Ndaingova kurudzira kuti dai vamboita kutiwo varombo vambofare nokuti nguva yareba yavanhu vachingochema. Dai vambonzwa zvichemo zvedu.
Taona zvakare nhasi bato reZANU-PF richitaura iro kuti rambomisa basa vechidiki vaye vatakaona nezuro vachitaura panyaya dzeuori vamatutu nemumwe wavo vatsendengamo. Munoona seizvi?
Pandirwadza zvisingaiti nekuti tandototemba nevakomana yavo kuti vagona kutaura chokwadi chavo but chokwadi chavo chabva chavapusira pasi. Zvinova zvinorwadza tichida vanhu vakaita sevavo kuti zvavanenge vataura because ndo Zimbabwe ino yakabatwa nevechidiki manje vechidiki vacho vakabuda pachena vachitaura zviri kuitika varobva vaputirwa pasi vatirwadza zvisingaite.
Aiwa mashoko makukutu tinokutendai chaizvo muve nezuva rakanaka kwamuri ikoko.
Zvakanaka itete.
Bye-bye. Gibbs, we have a caller there. He is calling in actually from Harare. So he's saying that the biggest problem in Harare right now is the lack of mealie-meal. He says people have now resorted to eating rice and spaghetti, those that can afford it. But then I asked him, I said, oh, you know, breaking news coming in. Is that the ZANU-PF youths who yesterday were talking about corruption were today suspended for a year from ZANU-PF. So he said he's actually very upset because he wanted those youth to continue having these exposés because he said the youth are the only people that can bring the country forward. So he's saying he's really not very happy with what happened today because he was expecting the youth to come up with more exposés.
Ye kunjalo ke siyaqhubeka ke ngodaba lethu lamhlanje lapho esikhangela khona indaba ezijeneyo olunye phela udaba lingakhohlwa sikhuluma ngakhona ukwenzakala kule South Africa okukhanya ngazani kuyahlupha sibili ukuthi abantu abangalamaphepha aqondileyo bahambisa abantwana babo esikolo. So ke kodwa uhulumende wakwele South Africa ukuthi lokho akuvunyelwa. Kuzobuya kwele Botswana khona ngale kukhanya ngazani kuyahlupha ukuthi ube yisiphephelo lo nyaka. So kukhanya ngazani ilizwe leBotswana lithi aliboni kusiba leziphepheli ezivela kwale Zimbabwe. So ngokuya kwabo bathi eZimbabwe sokungani sokulungile. So ke ngizwa kuthiwa silo mama uCaroline Moyo ecingweni. Mama Caroline Moyo kunjani? Ye siyaphila kunjani khona pha eGoli?
EGoli kuyashisa nje.
Yes, temba lokuti sile temba lokuti uzalunga. Handi isikhathi sangkhona ukuthi kuchize mama.
Isikhathi sangkhona.
Yeah, akutsho lapha sizwa kuthiwa nxa umuntu engela maphepha aqondileyo khona ngapho ke kwele South Africa. Kayenelisi ukuthi ahambise abantwana esikolo. Kuhamba njani?
Engakutsho ukuthi ngike ngabona nje abambalwa ukuthi uyakwazi ukuthi thina sisuka sithathe i-advantage singabantu. Ilizwe le-South Africa lisivumele ukuthi singene kwele-South Africa ngithi. So bese sithatha i-advantage plus lokwenzakala ekhaya ukuthi kungikhona vele uthola kungalandlela yokuthi ungathathisa abantwana izincwadi. Bese sifuna ukuthi vele besingenisa abantwana ezikolweni bengalabo omazisi babo. So engikubonayo ukuthi kona abantu abaningi bese beyenza ama-fake ezincwadi ke wabona. So konke abantu umuntu abengakunanzeleli ukuthi khona nxa ehambisa umntana wakhe ngencwadi yona leyana, nxa umntwana esepasile sokuzamhlupha futhi kusasa esefuna ukuthi alungise phela amabizo akhe aweqiniso uyabo.
So abantu bagcina yibo abawonayo yikho kutsho lapho.
Ya, labana abazali babawonayo. But sometimes nakhona futhi ngibe ngithi njoba ilizwe leZimbabwe linjani akungitshele nginje. Maybe ngisuke labantwana 5 ngingalancwadi zabo and then kuyakwenzakalani. Behlale kuphela endlini. Kodwa kusubona kule ndawo yokuthi uthwa khona hayi uyamthathisa zona lezi ncwadi zobukopololo ungayekela. Uyamthathisa ukuthi sithi umntwana ahambe esikolo kodwa kulunganga lakho. Kuyabe kungcono ukuthi kungkhona umenzela incwadi sibilize iqiniswe ekhaya.
So singathi-ke nxa ukhangela khona ngapho khanya baningi kanganani abantu abangela ncwadi esiqondileyo ezokuthi abantwana bagcina bengayo esikolo.
Baningi. Baningi sibili kakhulu hayi kancane ngoba uyakwazi ukuthi baningi ngoba ungakhangela lithe njengami nginje angithi le 40 years namhlanje uthola ukuthi konkhona vele angizange ngabalazo izincwadi njengoba uyakwazi ukuthi kwaba lesikhathi lesane se-ground abantu abaningi babengathathiswa izincwadi abadala abashona uke wabona. So bese kusenzakala ukuthi sengivuyile la angilazi incwadi futhi abantwana labo kabalazo. Kuhle kuhluphe vele kuqaliseni kwampana ngesikhathi vele sonsiyana uyabo. Kanti laba abazali ngoba kumanje athi sithi yakho umsitheli bekutshela ukuthi ubuya lo mamakho. Awulayi umama ukuthi ubuya lo gogo hawu. Ugogo nizamthatha ngaphi umama sithi kangilayi. Owabulawa ngogugu rawundi khatshana khona le. Then uyabona into yakhona vele ihlisukele khona le vele iilokhu zeni i-case like.
Yeah, bamba konapo mamoyo ungayika chana bambe, stay on the line, we are going to come back to you. So what Caroline Moyo is saying here is that you know, there are serious problems that Zimbabweans are facing in South Africa. She says, you know, in some cases it starts with the parents. Sometimes some parents manufacture documents, but in some other cases it's a question of you know, parents not having the proper documents from home because of the Kukuraundi atrocities. You know what used to happen was, you know, the Kukuraundi guys would go to a village, kill people here and there, and then the parents won't be available to take care of birth certificates for kids. So this becomes a very serious problem for some people. Yeah.
Arigate ndi kuna kola wedu. Hello, kola.
Ai,
wataka simba. Trukta ora nani uye jemuri kupi?
Ah, zikata ora nwezita izi omutirikuni zinji. Zikata ndi kwa mtoko.
Oh, ai wa nasi tiri kufara tombonzo wa kutoko lendu kukwakamira sei.
Sindiri dabe ndapa nyaya wakumana zingwa.
Taura enyu.
Wakumana wafaba nyongo nya ya iti. Doka kwa washika ipapa apa saka wambata bata mapati esi zingi. Ah, zo gumbuka kuti ah wa kuda kuti fumira kwa komana yo kana ngati vabvise vasati vaenda kuri ndomarara mira ari kuita iwawa
aiwa mashoko makukutu namba dzavo dzabva dzakatika baba vasiregeiti vierenge zviri kuzva muri kutaura ipo pano paFacebook page yedu. Melina yeVOA Shona. Melina Bonio ari kuti zvahanzi zvinhu zvakaoma kunotetema V. Give more no miss ngapasari ari kuti watching you clearly in South Africa kuJohannesburg. Masi Musariri ari kuti last year November High Court yakati hakuna mwana anorambidzwa kuenda kuchikoro nenyaya yemapepa ari kutaura ivo kuti kuSouth Africa saka ndo zvimwe zvatiri kutaura nezvazvo. Christian Chibekwesha anza watching you I'm here in Zambia. Uyai pachirongwa tinzwe kuti kuZambia uku kwakamira sei. Masi Masiriri anzi taiti ngavasiye huori Nishami, anzi dzenguva ino, aiwa nemiwo dzenguva ino chokwadi. Medith Makondo, arikuti tiri kukuona indiri kuno kudip scloop muSouth Africa, vatindibate ipafoni. Masi, arikuti makadi iko, sismavi, aiwa ini kuno ndiri wadi zvangu ameno kwa muri ikoko. Easy, Chireka, arikuti I'm watching you, I'm here in New Zealand. We are getting you loud and clear. Thank you very much. So we want to hear how things are in New Zealand. Murikutarisa naone zvipi. Nekuti tunoziva kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunzvimbo dzakasiyana siyana zvinowanikwa zvichitarisana nematambudziko kana zvamuri kuitawo zvakanaka nekuti asi matambudziko chete atinoda kutaura ipo pano kana muine zvamuri kuita kwamuri ikoko muri kunze kwenyika zviri kufamba uyai pano titaurirane.
Yes, lo baba Umsunduzwa Ndlovu uti baba Dube ngicela umfonele. Yes, yakufonela mfowethu sizazama ukuthi sikudinge khona ngapho. Kuzobuya ke uSteven Kumbutsi Malaba uthi njani emsakazweni. Siyaphila kakhulu njalo lo Jora Mnyati uthi njani msakazi wami ngikubukele ngiseBotswana ngabalekela indlala komrikidwa. Siyakwazi ukuthi abanye bathezi babo komrikidwa. Kuzobuya ke uDias Ncube kaSidambe uthi salibonani baba Dube. Sibuyele njalo kuNkosazana Moyo lapha sikhuluma ke ngoCaroline sikhuluma lo Caroline Moyo. Mamoyo lokhu sakhona ecingweni?
Ngikhona baba Dube.
Ye, nxa sukhangela ke mamoyo njengoba ukuthilo sibula ukuchala lapho ukuthi abanye benu lihlutshwa ngokuthi livele alila incwadi ama-documents wona lawa afunakalayo kuna ngapho ke kwele South Africa. Manje kuyaphetha ngani njengoba ele South Africa liyabe lifuna ukuthi libone phela ukuthi hayi lapha ama-documents ame kanje kanje alisuze licine lixotshwa khona ngapho licine abantwana besala kwele South Africa.
Inkinga phela leyo uyakwazi ayinkinga yona leyo okunga ukuthi khona lande akunjele babadube njengoba khathesi kunje i-passport ngezwa angani sikubo 4,000 rand lande ungakhangela lapha eSouth Africa i-passport yeSouth Africa i-10 years yona le efana layo nale esiyithathayo thina ngale i-400 rand and kodwa ngale it's 4,000 rand ngiyayithatha ngathi mina 4,000 rand ngisehluleka nje lokuthi ngidle ngibhadale irenti okunye shwa uyakwazi ukuthi abakhokheli bethu kumbe ngithi ngangikwazi ukuthi ngingakubiza ngithi njani opresident bona balaba abaphethe ilizwe shwa kabacabangele abantu ababavotelayo anti bavotelwa anti bathi bavotelwa ngingathi abavotelwa kangithi mina bathi bona bavotelwa ngabantu angithi
kunjalo.
So nxa bavotelwa ngabantu yini abayenzela abantu ekhombisa ukuthi khona khona ngempela ngempela ilizwe bayakwazi ukuliphatha sho abantu badubeka shuwa.
Hayi siyakuzwa kakhulu sicela ubame khonapho ungayikatshana ntombazana. So ke that is Caroline Moyo. She's saying that maybe the government should, in fact the government should help people, you know, who are facing all these problems. Because, you know, without birth certificates, without passports and all these kind of things, children won't go to school. So she says that's a problem.
Aiwa, regate story vamwe kola vedu. Hello, kola.
Hello, magadi.
Aiwa, tiri wadi. Tukutawara nani uye zvemuri kupi?
Ndinonzi Tendai Morgan. Ndinonzi kuno kuBotswana.
KuBotswana, kwakamira sei uko kuBotswana?
Vanhu vari kubatwa achibhadhariswa mari ma300 kana wabatwa nemapurisa.
Vari kuzvifambisa sei? vanenge vachitsvaga chii.
Kana usina mapepa vanongokutora voenda newe unosvika wokuvha kuvharira wobva vatitipe mari 300 then wobva wanyorerwa risiti mapurisa kuti wabhadhara 300 wobva wakuregedza.
Mhm. Vanhu vari kuwanikwa vachigariswa musungwa kwenguva yakareba sei?
Kana uchingori naye unotobvisa the same day iroro watobvisa ndo the same day raunongobva wabudiswa. Asi kana usinawo vanogona kudhepwa kutwa zvangu ndandine imwe nyaya ndaida kumbotaurawo zvangu yandakambosangana naye ndiri munomubotswana.
Taurako.
Nyaya irikuwa ndeyekuti ndakabva munomubotswana ndichida kuenda kunodzinza pasipoti rangu ndichida kunodzinza pasipoti rangu paimmigration officer kubva kuzimbabwe kuti ndiuye kunoko. So ndakatakabva tabatwa nemasoja paroads. Otabatwa kudaro tobva tandovharirwa kuimmigration officer yemunomubotswana. Tavharirwa kudaro tobva tatererwa takabva tanzi tangai tipei mari vane mapasipoti yange kusina pasipoti tirikuda 1000. Pandataiwa hatina orit kwanzi orit yanobvisa ma300 bcause kana usine 300 unogona kubuda kuno kubhedhara yebotswana wobva waenda kusuicide vanobva wakupa risiti. So inini ndandisingori nemari yekuti ndiite sei ndidzoke kuno kubotswana sekuti ndaida ngunotora zvangu mazuva pabhodha. Pasipoti yangu ndaandinayo but yanga yakadhinda kuzimbabwe sekuti ndakakanganwa pasipoti yangu kuzimbabwe saka ndakairigirwa neumwewo munhu akabva kuzimbabwe ndobva andirigira pasipoti yangu. So ndaida mazuva nokuti ndaida kuti nditorewo pemiti ndishande zvakanaka ndiri munomubotswana. So nyaya yakazonisa ndeyekuti patakabata nemasoja takabva tavharirwa. Ndichi tavharirwa takandogara kwenguva yakati rebei takaspenda the whole day tirimo. Izvona kuti kumazuva rovira kumanheru takabva tanzi munhu wese akasechwa chaisechwa nemadzimai vachiti kusecha kudaro nemabra anotokubvura otokubvisa even nyange wakapfeka mapindi dai mapindi dimahonda yamana achi masinitaita ya inotobviswa motosechwa nevakadzi veimmigration pana immigration officer wemunomubotswana aitorova madzimai kuto inini ndakarohwa nomwe mukadzi akarohwa zvingaiti kungosunwa tim pasipoti tie mari usina kana mari kunonzi tie mari.
Saka pasistendai mungati wori here kana kuti ndo zvinofanira kunge zvichiitika zvamakaitwa izvi?
Ini ndinosekutaona kubata zvakanaka nokuti handisi ingava mhosva here kuti munhu aende kunotora hake mazuva ake achidzoka achifamba zviri pamutemo.
Saka makakwanisa here kuenda kunoripota kana kumapurisa kana kuti?
Hatina hedu kungwanisa kuripota kana panguva iyoyo takanga tiri tichita kuti tisina kana mari. Saka tisina mari kudaro takabva tatorerwa mari saka ita zvokutotorerwa nedzemabhazi tisara tisina kana mari takazobudiswa usiku. Takabuda usiku kumapasi 10 zemanheru nobva tabudiswa kuseri kwegedhi tikarara pagedhi takawanda tidzipi remazimbabwens takawanda kudaro. Makuseni takazomuka kumafoni nobva taenda kupi kusuicide. Taenda kusuicide ikoko takasikowa kwakune masoja anga ari kuri ikoko vangotinzisa vanhu vakatiwana nobva takazobuda ndobva saka indakazobuda unechimwe chidzipi chemadzimai nevamwe varume ndobva tangotaurawo nema isakatirwa mapasipoti pasipoti rangu ini izvo zvakatodzinzwa kuti departure ndakadzinzwa departure papasipoti rangu handinazokwanisa kutora mazuva andandichida.
Saka kana manzi departure zvinorevei manje?
Ma?
Kana makadhindirwa kunzi departure zvinorevei?
Departure yangu inozobhadhira 1000
pamusoro ipapo.
Handiiyezi zvinhu zobva ndatodzokerwa kuzimba izvari kunzwa kuzimbabwe handii. Takazongopindawo zvezvokutojambazve ichimhanyira kubva kuno kubasa.
Aiwazeii
pano pabasa so ndizozama kuti esikaona zvemukana ndobva ndadzokera kupi immigration kuzimbabwe ndondodhindirwa kuzimbabwe ndizobva ndandobhadhira 1000 yavo ndobva ndadi hangu dandikupiwa mazuva akazvicha masewo handichazivi.
Aiwa iyi nyaya inyu
yakaisingaiti mubotswana zvakadhindiwarova madzimai akungurudza zvakanyanya zvekuti takashungurudzwa asimazi.
Aiwa pana Sisimelina Boniyo vari kutanetatetemariam here in Botswana saka vari kunzwisisa zvamuri kutaura. Saka dai maiwana mukana wokutaura nehurumende maiti chii? Shuviro yenyu ndeyechii sechavo chezimbabwe?
Shuviro yangu ndeyekuti mwana wezimbabwe ngaakoshese vedu we nokuti tiri vana takazvarwa munyika yedu asi tiri kusafa tirikadzi vamwe pachinamo chekutingadei vatigadzisawo nyika yedu tichishandawo tiri munyika dzeduwo kuzvikirikire kuti gona kusapota vabereki vedu nezvabereki vedu kutambudzika. Kuti tizama kuti tivabatsire nehama dzedu nevana vedu vana vechikoro zvekuti mwana wangu ari kuchikoro ari kuZimbabwe bati ari kungoenda once bati ndikuzama kuti andogona napo kuti aende kuchikoro. Achibatsirwa nevabereki vangu soni zvatiri kushuvira izvozvo kuti dai Mwari dai vangotibatsira kuti vakoshese mwana weZimbabwe. Mwana weZimbabwe ngaakoshe nokuti mwana wevhu wakazarwa munyika yeZimbabwe zvinotirwadza kuti tigare kunze kwenyika zvatakaita izvi.
Aiwa, tinotenda sitendai, munodzoka zvakare mangwana tinenge tine chirongwa chemadzimai atonyatsoenderera mberi tichikurukura zvamuri kusangana nazvo ikoko. Bye-bye. Gibbs, very emotional there. We have a caller, Tendai, who's in Botswana. So she's retelling her ordeal. She says that she had gone to get, you know, extra days stamped in her passport, but she was really manhandled by some women, actually. It's the Botswana immigration officer. She says that the government makes a plan so that, you know, the situation in Zimbabwe gets better and people can go back home. Because she says she has a child who goes to school in Zimbabwe, but right now, with the current situation at schools, she's upset because the child only goes maybe once a week.
Very tough story there. So, start your Baba Umsundu Zandlovu, Okona Lapekumweni. Baba Ndlovu, unawachona njani?
Ngachona mtati unjani lapho.
Siyaphila kakhulu, ungapi khona lapho ke kwela South Africa?
South Africa kuright, Pitemku.
Ye, akusitshela ukuthi wena khonapho ke abantwana bamenjani nxa sikhangeleze mfundo njalo lokuthi abanye abadabuka kwele Zimbabwe abantwana bayalelwa yini ukuthi baye esikolo.
Mr. Dube, mina la okufunda khona owami umntwana bendingakakuboni lokhu mhlawumbe ukhulunywa ngani mhlawumbe kuyenzeka kwezinye izikolo kodwa lapha eduze kwami bendingakakuboni lokho Dube. Funda ngela ngingi ngenjwayelo.
Yes, ngathi akuza kudibane labanye abazali abantu babhekane lakhona.
Ayi, ngabe ngikambama ngadube ngakaze ngidibane nakho angaze ngubone impela okunye ngathi phela dube ilizwe nelizwe nalo lelawo umthetho ngenga singakubeka lakhona eZimbabwe ngibona ngathi umntwana angeke akwazi ukungena ugrade 1 ngela ibirth certificate. Kodwa ke kathi kungani ukuthi thina kufanele ithi la South Africa sifuna ukufaka abantu abethu ibirth certificate engenayo. Kwesinye isandla maybe mabe kwenza ama-South Africa, kwesinye isandla ba-right, kwesinye isandla ba-wrong. South Africa elilizwe elilenkululeko leyo thina singazange sayithola eZimbabwe esayincitshwayo. Kodwa abanye abafowethu bafundisela abantwana njengamanje iyafundisela abantu abethu sihleli nabo eduze abantu abethu bafunda but siyakwazi ukuthi umntwana ma engena ugrade 1 kufanele abe le-birth certificate. Why kathi kufanele manje ngikhaya ukuthi umntwana ma engena ngoba i-birth engenayo yikho ngithi kwesinye isandla ba-right kwesinye isandla sizobabona be-wrong.
Uyazwakala sibili sike sithi phecelezi siyefika kwele Botswana kukhanya ngani uhulumende wangale kwele Botswana uzesithi kaboni kusiba neziphephelo ezivela kwele Zimbabwe ngokukhuluma kwabo bathi kwele Zimbabwe ngani sokulungile ngakho-ke abasoze bethathe abanye abantu labo kuthiwa ngama-refugees kumbe ngithi iziphephele njalo lokuthi avumele ukuthi abanye abangafuniyo ukuthi babuyele eZimbabwe bayiziphephele baye kwamanye amazwe kukhanya ngazani khonokho kuyahlupha lakho ungathini ngakhonokho.
Yikho ngisho dube ukuthi ilizwe nelizwe linawo umthetho walo eliwusebenzisayo. iBotswana yona iyibona ngelinye ilizwe thina libona ngelinye ilizwe kodwa eZimbabwe akukabi right bayashileka bona la kube ngamaBotswana bekuthi bebambisana labo mnangagwa babona iproblem esezimbabwe laphana kunjenje kuyi-government yaseZimbabwe osenza sihlupheke kanjena sihambe sikhala yonke le ndawo lena siyashayo yenza yonke lento leyo kunguye ugovernment waseZimbabwe asiyo ukuthi siyathanda ukuthi abantu bethu bafunde elizweni elingafilo lawo ngoba njengamanje bayafunda sometimes besesikolweni abanye abantwana begcine besazi ukuthi lo mntwana uzalwa umuntu obuya eZimbabwe bagcina futhi abantwana sebehlukumeza nabona esikolweni bebizana ukuthi mntani kwekorino mntana wakhe umuntu oyenza lento leyo kungugovernment waseZimbabwe ya ngiza ke Dube iyo le inkinga esibona naye thina lana e South Africa oral.
Hayi siyakuzwa kakhulu.
Yona inkinga esibona naye.
Yes, bonga kakhulu Ndlovu. Ungadlala kusasa mfowethu. I think mainly what he said was that, you know, this insinuation that all is well in Zimbabwe may not be necessarily true. So he says people have got some valid reasons why they don't want to go back to Zimbabwe. And one of them is that the democratic space isn't that much open. So he says there's need to actually deepen democracy in Zimbabwe. There's need to, you know, widen democracy in the country and all those kind of things that can help people to grow as a people, you know.
Tiri kuverenga Jeffrey Liwayo anzi, guys, makachena. Tete Mavi, namkoma Dube, titumire yo suitu izo. Saka naka chaezo. So you are getting very highly recommended.
I think
for your suit.
I think my suit is, I haven't put it on yet.
Yes, well, it's being highly recommended here. Yeah. Bekimpilo Nube, I'm watching you, I'm here in South Africa. Alois Mujingi adapter anzi ndifondere Jeffrey Luwayo anzi ndakakubata ibhozva ndirikukubata ibhozva ndiri pano pa Cape Town taurai mukande anzi Alois Mavi ndinotenda nechirongwa chenyu ndirikukunzwai ndiri kuno ku Christiana ku Northern Cape Town muno mu South Africa Boaz Jaya Guru anzi pachirwere iche asi ndirikunzwa kuti pana caller speaker so we'll take the caller speaker. Hello a caller. Hello, caller. Tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Hello.
Yes, hello. Tiri kutaura nani uyezve muri kupi? Hello, caller.
Hello.
Tiri kukunzwa itaura itinzwe.
Hello.
Caller, tiri kukunzwa itaura itinzwe. Taura itinzwe, tiri kukunzwa imuri loud and clear kunoku ndiani uyezve muri kupi?
Okay, ndonzi tokumbo makotore ndiri South Africa ku Johannesburg.
Taura itinzwe. Taura itinzwe, ngotaurai 1 minute tinzwe.
No, I think we
Mairanani
Nema ne zvamuri kusangana nazvo ikoko ku South Africa. Muri pa delay but taurai mongoro vacho.
Oh. Alright. My challenge is that tiri kusangana nawo kuno kuneti munguva mabasa anenge achineta and I think it's rather mati undergrad saka upenyu hwavo hunenge hwechitorwa zvingoti dai zvinhu zvanaka kumuchata dhokera yatanogara kumusha.
Muri kubata mabasa api ikoko uyezve zvii zvamungada kuona hurumende yeZimbabwe ichiita kuti zvinhu zvigadzirike?
Kuno kutoshanda tiri muconstruction saka mugona kusvikirwa nemapurisa aita madhokumendi mapasipot ane mapemiti akaisi tenge tisina kana nerimwe divi techitionai hurumende yedu yawirirana nekwanisa kutoresa vasina mapemiti vakwanisa kugendera mhuri dzavo.
Kunyaya iri kutaurwa yekuti bazi rezvedzidzo riri kuti vana kunyangwe venyu imimi musina mapemiti vaakubvumidzwa kuenda kuzvikoro muri kuitambirawo sei imomo muSouth Africa?
Vamwe vari kutambirwa kwa havasi kutambirwawo zvichienderana nekuti provhinzi yauri inenge yakamira sei. Saka vachitamba vachiwanda mapasipoti ane matadi pemiti vamwe vari kungotora kwavana vasina mapepa akakwana.
Aiwa tinotenda chaizvo hanzvadzi tanyatsokunzwa ikunyangwe yefoni yenyu yamboda kunetsa muve nezuva rakanaka. Our caller there, Makotore, is actually saying that he is in South Africa. He works in the construction industry, but he literally is admitting that he doesn't have papers. So he says all the time they have people that are coming in, the police are coming in to check on their paperwork. But he believes that if things are, you know, better in Zimbabwe, he would like to go back.
I still remember many Malawians, many Zambians, many Mozambicans and other people. They used to really come to go to Zimbabwe, you know. Now it's the other way around.
Yes.
So okay, yes, one is Loba Bala Pekwen, what's one tea? Sloba Nekwen in Kunjani?
Nyapira
for it, Kumalwan.
ukhuluma ngo-Owen seButswana ba.
Ye, akutsho phela kunjani khona phebutswana?
Hayi, butswana eyi kunenga nje empila ngikhona esikubenzini eyi.
Ubali nenga ngaliphi mfowethu?
Koloko ukuthi njengoba silabantwana abathi bazalele khonapho manje ukuthi sibabhalise ezikolweni siyofuna ithemithi yakho, ithemithi yomntwana eyi.
Kuyahlupha.
Eyi.
Manje licina senzani ke Owen khona ngapha?
Kucela sokuthi supha vele ukuthi kucela sokwenzakala kumbe umntwana engasahambi ngoba ma uthi uthatha iphemithi wasefuna ibirth certificate yangkhona iyenze eZimbabwe abanye izithupha silazo ezeZimbabwe zonayo.
Manje ligcina lisenzani wakuhamba e-embassy wakhuluma labantu ku-embassy?
Hayi, embassy angahambi bathi ngihambe eharale, eharale kwemvuku yakhona.
Lapho funa uyadinga khona. Manje uzayenelisa yini mfondeni?
Kuzama ukuthi imisebenzi yangkhona iyahlupha ukuthi ibambele.
Ungavele usuke khonapho kwena ula iphemithi kodwa?
Iphemithi angila.
Pho manje ungasuka abasoze bekuvimbe emngceleni?
Ipassport yengila.
Ipassport ulayo?
Eh.
Wo okay, iyadindwa-dindwa sibili ukuthi bangakuvumela ukuthi ubuyele ekhaya uphinde uphenduke.
Ukuthi uhambe ekhaya uphenduka bavume, ungahamba uhambile.
Hey manje umntwana abantwana bayadini pho?
Yobunzima bangikhona bona lo besihlangana lawo.
Akutsho ukuthi manje ufisa ukuthi ngakwenziwani ngodaba lolo. E-embassy kodwa uzawuhambe uzame ukuyacela uncedo kumbe into ezinjani?
Angaze ngihambe kuthi angikwazi ukuthi khona ngale banceda njani bona.
Ungaphi useHaberoni kumbe ngaphi kwankhona?
E-Francistown.
We-Francistown. Singazi mfowethu. Kodwa uzama ubafonela uze ukuthi bangakunceda ngani ngoba ngezwa ngengezwa-ke omele ilizwe leZimbabwe khona ngale eBotswana esithi bazaphumaphuma nje baphuma ijumo babhalisa abantu entweni ezinjalo kodwa ngelaqiniso lokuthi kwagcina ngani khonokho. So-ke ubafonele uze ukuthi bayathini engxaye kungagcina ukuthola khona ngapho kulokuthi uye kwele Zimbabwe. Hayi, phosela-ke elokugcina Owen, phosela okugcina baba.
Ngilokucina ukuthi futhi lo hulumende weZimbabwe la yabona ezinye izinto ezenzakala kwamanye amazwe ayenza izinto zibe lula, la ma-passport ayehlise nje basizele babo mnangaka.
So khonapha sikhuluma awula permit, awulani vele uyasebenzela kodwa?
Sisebenza nje khona usebenza sibaleka.
So usebenza ngapha eplazini kumbe ngaphi?
Thina siku-construction.
Oy construction siyabona. So usebenza labantu ama Chinese yakhona khona.
Ama wala nje sibasebenze la sihamba sifanele.
Hayi siyabonga kakhulu Owen, ungathina nokusasa ba.
Eh lami ngiyabonga ukuthi bamthembisela sikhinde.
Okay, thank you so much Sibongile ba. So this is Owen is in Francistown in Botswana. So he's saying that he doesn't have a permit. You know, his children don't have any kind of you know, certificates and anything to show that they are supposed to be living in Botswana. So the children are not going to school. So he's deciding to go back to Harare. But he says his dilemma is, if he crosses the border to Zimbabwe, he won't come back. So he says that's a big problem.
I think he's on the same boat with the other caller from South Africa.
Yes. So what he says, kulo munye ubaba osecungeni lapha okwele South Africa. Mfowethu, kunjani icungeni khonapho?
Hayi, ngiyaphila futhi njani.
Ye, ngithetha lobani?
Ngisejobhek.
Kunjani ejobhek? Use-Hillbrow kumbe ngaphi?
Hayi, ndisebhetrabe.
Oh, okay. Phela sizwe kuthiwa-ke kuloku ngani kulokugijimisana ukuthi ze e-disloop. Kuthiwa i-deep sloot, ye? Ungani abantu bathole senzile?
Ya, bekunjalo emalangeni bot, bekunjalo.
Ye, akusitsheleke ngemfundo yabantwana khonapho kume njani?
Imfundo yabantwana besikolo.
Ye, kunjalo.
Ya, yona hayo ni right kahle but inkinga isuke ihlukumeze la abantwana abancane abangenamaphepha la abantwana especially lapha thina esibuya phandle abazalelwe khona.
So abantwana bayabe zalelwe khonapho kwele South Africa?
Ya, uma uthole ukuthi wena nzala alala ikhepha inaso ihlukumeze umntwana.
Aha, wena ume njani kodwa?
Hayi, kukahle lapho inkinga yenileyo ukuthi umnotho ekhaya ngani yathakala.
Uh-huh. So singathi ngokuya kwezinto konapho uzwa kuthiwa banenga ngana nabantu abangela ma permits abangela ama documents ukuzithi abantwana bayesikolo.
Hey, baningi kakhulu abantu, baningi kakhulu. Masole baningi kakhulu abantu, bengingasho ngithi almost vele 99% la ezilana la umthepha la thola ama permits kunzima kusuke kwenziwa.
Pho manje bagcina besenzani mfowethu? Oweni.
Kuphela sithi nasenzenzi ngicina sibhayise ukuthi umsebenzi awusatholi kahle, umsebenzi awusatholakali because of ama permits, because of i-ID, yabona into ezinjalo. Uthi ungasatholi kahle umsebenzi.
So singathi kuyahlupha kakhulu mfowethu.
Yebo.
Ye, anti uthenga uDlamini?
Yebo.
Hayi, Dlamini phosele ukugcina mfowethu.
Hayi, ngiyabonga.
Sibonga kakhulu Dlamini, ungadilala kusasa mfowethu.
Okay, I
feel about that. Yeah, so that is Mr. Dlamini is in South Africa. He's saying that, you know, there is a prevalence of this issue of young, of children not going to school because of this problem of documents. So he says, especially those kids that were born in South Africa, and parents don't have the proper documents.
Uh-huh.
So he says this is very problematic.
Aha, zasanchewo pano pa Facebook page yedu ye VOA. Shona tinokuchingamidzai. Arikuti ye team boards tiripama wane kuchengetwa nedenga chete. Pane zvakare Joseph Gororo arikuti havasi vose varikutambirwa vana kuzvikoro South Africa.
Mm-hmm.
Asi kumwe varikubvuma, kumwe varikuramba vachiti uyai nemapepa. Kudzaisa Marita arikuti makachena, ha? Hey, makachena kunge mapete. Melina Bonio arikuti ichokwadi zvanga zvikutaurwa namai vaivai zvekuti vanhu varikushungurudzwa kana vachinge vaenda kuimmigration kuBotswana. Arikuti ye zvataurwa namai vaivai ichokwadi uye zvari kuvatsigira. Boaz Jayaguru arikuti ichokwadi hanzi kungova ne overstay ye ichete wakutobhadhara 1000 even une 5 days chete.
Uh-huh.
Saka vari kuti mama vaiva uye vari kutaura zviri kuitika kuBotswana vanga vari kureva chokwadi vachitaura ivo kuti vakabhadhariswa marineta 1000 vakazojamba bhodha vachidzokera kuZimbabwe uyezve vari kutarisira kuti vachajambazve vachidzokera vakajamba vachienda kuBotswana vachajamba zvakare vachienda kuZimbabwe vozodzoka vachibhadhara 1000 iye iri kudiwa kuBotswana. Saka ndo zviri kutaurwa nevari pano uyezve munoziva zvekuita kana muchinge mapinda muchirongwa ibvai madzvanya pakanzi share kuitira kuti kana pane vamwe vanenge vakwanisa kunge tichikufonerai munonzwikwa nehama neshamwari dzenyu. Saka kunavo vari pano parizvino nasa tiri kutarisa isu zviri kuitika kwamuri kugara ikoko kwamuri kushava kungave kuri kuMozambique tiri kuona pane vamwe vari kunyora vari kuZambia vamwe kuMalawi kwatakaona Gibbs actually Malawi we were hoping to have someone from Malawi to tell us about this ruling that we just saw. What's your view on that before you take Caroline?
You know, it's a ruling one of its kind, you know, it's like the second in Africa, you know, to happen. So in a way, I think that shows the strength of some democratic institutions in Malawi, especially the judiciary.
Yes.
If you've got a strong judiciary, a strong executive, and a strong legislature, then you are very good to that.
So I hear there's a caller. I'm not sure.
What is it, Slobani? It's one Slobani. Kunjani for it. Hello, Kunjani.
Taurai teens. Yeah, Taurai teens. Taurai teens. Taurai teens. Taurai teens.
Yeah,
Malawi is my favorite. Ah, this is my favorite, right? Tukuta ora nemi muri kupi anjazi, mune itwani.
Ndizi eneno, South Africa.
Ehe, kwa kamira sei ku South Africa uko?
Ah, South Africa kungo chingo.
Mhm. Taurai tinzwe zvii zvamuri kusangana nazvo ikoko.
Ah, ugaro wacho uri kunoku, ndewa ndewa gonjo na tipicha iyi.
Ehe, muri kubata mabasa api ikoko uyezve muri kuona sei zviri kutaurwa nebazi rezvedzidzo yemusouth Africa zvekuti vana vaakuzobvumidzwa kutorwa kuzvikoro kunyange vasina mapepa eimomo?
Hai mababa apo kuti vanhu vese vave nemapepa avo pane pasakuba kuti munhu wese ave nemapepa bati mabatiro ao vanhu vemusouth Africa especially kana vari muforeign aka hazvina kutombomira.
Saka imi muri kubata mabasa api ikoko?
Ndiri kuti kushanda ukaiwe ngechiri zvino.
Ehe. Muri kukwanisa here kuchengeta mhuri kudzimba kuZimbabwe? Dai mai wana mukana wokutaura nehurumende maiti chii tisati tati muende zvenyu?
Hurumende yamunangadza zvayo yakundikana. Kutodzidza takatotiwo dzidzewo zvikungano zvekuti hataifanira kuzoshanda mabasa atiri kushanda deetakatiri kwedu kumusoro because hatina handichimuri dofo rakanyanya sirizvikutodizeondakatiara denokuchidzi muri kunokupandiriokuteka kasango pekutiatobatuka izvozvi kandikofa zvikatorova.
Kwamuri kugara izvezvi, muri kugara kusango?
Kuemera kwacho kakandiri kushanda kaita kasetimbo kusango izvezvi zvekuti kungoti pangosvikawo matoki okuikaurava zvikarova.
Tine urombo hanzvadzi, asi tinongoti dai zvinhu zvagadzirika kumusha mawanikwa muchibatawo zvimwe.
Ndosaka ndakutetera uyo anoti munangagwa wekwao ngaatongobva hake because haasi kutanisa izvozvo ndiri mamamwe magurupu andozwa ndiri kuzva zvizvanzi tinizviya seriona.
Aiwa, tinotenda hanzvadzi, muve nezuva rakanaka.
I think the his line there is dead now.
Yeah, but he has a very harrowing story. He says he's a security guard, but he's working in the middle of nowhere. He says if anything happened to him, nobody would even know that he died. So he's saying he wishes that the government could do something. The government of Mr. Emmerson Mnangagwa needs to fix things at home so he and other people can return.
And Zimbabweans in South Africa tomorrow, Marvelous, are holding a crucial meeting. It's called the Zimbabwe Community in South Africa Anti-Crime Summit. So it's going to be held in Hillbrow Brethren in Christ Church. So they're talking about some Zimbabweans who are alleged to be, perpetrating some crimes in that country. So there's a lot that is going on. So and they're urging people to go and attend the meeting. So kunjalo ke abantu bakwele Zimbabwe bacela ukuthi bahambe emhlanganweni oqakathekile kusasa ozaqoqwe iZimbabwe Community in South Africa. Kuthiwa yi-Anti-Crime Summit. I-summit phela umhlangano omkhulu kakhulu. Sithatheke uCaroline Moyo, simvalelise khonapha ecingweni. Caroline Moyo, usakhona kumba wakho ecingweni?
Ngithathe khona.
Ye, phosele ukugcina mama, 1 minute kuphela uqede khona uvale uhlelo lwethu.
Hayi, mina bakithi ngithi eyizivele mna ngikhathele kahle kahle nalaba abantu abasiphethe khonale. Abasiyekele mina njengami ngikhala nje ngokuthi kabayiyekele ukuthi khona angithi sebehlulekile ukubusa ilizwe leliyana lilonke elibiza ngokuthi yiZimbabwe. Kabasiyekele thina abakomthwakazi sizithathele okwethu labo bethathe okwabo kusho ukuthi behluleke ukubusa the whole country liyana. Nxa sechaya i-restoration kwabuyela kulokho kwakukhona mhlawumbe bengayenelisa ukuthi balibuse labo ilizwe eleZimbabwe ngoba thina vele sapostele ukungena lapha kathesi sesithwala nzima ukubizwa nje emazweni wonke njengobuyezwa iBotswana isafuni bantu ngapha iSouth Africa la
iZimbabwe. Isikhathi mamoyo sesiphele ntombi yami. Sorry, we're out of time. Right. We have to leave it here. We thank our guest this evening, Caroline Moyo, and all those who called today and participated in this program. Signing off is Kip Stube in Washington, D.C. We are in a new studio, and maybe people will see that.
I don't know. Yes, and bye-bye. I want to say a special thank you to Melina Baniyo Arkuti, and before narrate it, we'll call you tomorrow on the Women's Round Table. I'm Marvelous Ntlanganya, who is saying, let's meet on, let's talk and get to great tomorrow. You have a very good evening.
Neraka na kamuri ya Zimbabwe, ino studio 7.
Tishitete nyura.